Mangbalani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangbalani anhasi uri musi wemuvhuro 16 Chivabvu 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoshora mutori wenhau weZimai Simba Chikanza ichimupomera mhosva yekuchidzidzira mudzimai womutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa. Zimbabwe inoramba kuti yaichengeta Protais Mpirinya aidiwa kuRwanda nemhosva yekuponda vanhu. Amai Naspa Manyawu vakasarudzwa kumirira vakaremara mudare reSenate. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende iri kushora zvakasimba mutori wenhau Simba Chikanza webepanhau repadandemutande rezimai.com ichiti Chikanza ari kuchidzira amai Mnangagwa achiti kana vakasagara pasi naye kupedzisa hurukuro kana kuti interview yavakaita achabudisa pachena zvakataurwa naamai Mnangagwa vachiti zvisabudiswa. Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muhofisi yaamai Mnangagwa muzvare kudzai gumbo vanoti Chikanza akafonera amai Mnangagwa achida kuvabvunza pamusoro pezvinhu zvisinei naamai Mnangagwa, asi amai Mnangagwa vakataura naye vachiti zvisabudiswa kana kuti off the record. Amai Mnangagwa havana kuzogara pasi naChikanza kupedzisa hurukuro yavo, iyo inonzi naChikanza ndiyo yanga ine basa kupfuura zvavakange vambokurukura zvose. Chikanza akazopa amai Mnangagwa maawa masere kuti vapedzise hurukuro yavo naChikanza. Chikanza achiti kana amai Mnangagwa vakasaita izvi achabudisa vhidhiyo vachitaura zvavakange vati zvisataurwa pachena. Vanodzidzisa kutapa nhau paUniversity of Indiana muzvinafundo Stand Mukasa vanoti hapana chavanoona chakaipa pane zvakaitwa nemutori wenhau Simba Chikanza, vachiti hapana anoziva zvakatenderanwa nevaviri ava, vachiti haisi mhosva kubudisa pachena zvinenge zvatenderanwa pakati pemutori wenhau nemunhu waari kutaura naye.
Hatina chokwadi kuti zvinhu izvi zvakawamba kupi. Hatina chokwadi chekuti akatanga kufonera mumwe ndeupi, asi chatinoziva ndechekuti Simba Chikanza munhu anofonera wese munhaada, haatyiba. Dinoza Magora akambofonera vice president kumba kwavo. Mutori wenhau asingatye anoenda kusingaende uwamwe. Saka panyaya iyi semutori wenhau ari kutaura nemunhu wemuhurumende womudzimai wemunhu ari muhurumende ane maruramiro ekubvunza mibvunzo achipindurwa. Kana apindurwa ane maruramiro ekuzivisa vateereri kuti mibvunzo yandabvunza iyi yapindurwa zvakadai nezvakadai. Chandiri kunzwa ndechekuti first lady mayawo wakatiwo zvinhu zvavaitaura nawo zvanga zviri off the record. Off the record chibvumirano pakati pewapepeti wenhau vanotora nhau nemaofficials kuti zvandiri kutaura izvi hatisoda kuti zvishambadzweba, asi hatizive kuti pakasvikira nachibvumirano chakadaro here wasati watangisa kutaura. Tinonzwa kuti wakataura ndikati 45 minutes here. Zvinoreva kuti zvese zvaitaurwa for 45 minutes zvanga zviri off record.
Kana mutori wenhau achitaura nemunhu yatinoti interview, muno uyu ari kutaurwa naye akati off the record kumutoriwe nawo zvine uremu hwakadini zvinoreva chi
zvireva kuti uyu mutongi ari kutaura zvimwe zvinhu zvaasida kuti zvishambadzwe saka zvaakune mutoriwe nawo kuti abvume kana kuramba unogona kutaurwa zvinhu zvakawanda zvaunofunga kuti vanhu vanofanira kuziva asi kana wanzi off the record zvinova kuti hauchaushambedzaba saka ndeinonzi ethical dilemma yemareporta
kutaura kwaita kwakaita mutori wenhau kuti ndiri kupa amai Munangagwa maawa masere 8 hours kuti vapedzise interview yangu navo kana vakasabvuma izvozvo ndinobudisa zvinhu zvavakati off the record munofungei nenyaya iyi papundwa mutemo hero pachorwa mutemo hero apa Professor Mukasa
chinhu chekutanga ndechekuti wakabvumirana here kuti zviri off the record wakabvumirana here kana wasina kubvumirana saka haana kutyora mutemo ba hausi mutemo ba inonzi ethics ethics kungo chingova chibvumirana chema wanotora nawo kuti tinotora nawo nemuto wekuti kana kashambadza zvinhu zvazviri off the record haasungweba hapana mutemo unomusunga so ndochi chekutanga chiripo ichocho chidzidzi kuti wakabvumirana here ndiri kunzaunzi simba chikanzi ari kuti papasina cheki chibvumirano chakadaro and chimwe chinhu chaari kutaura iye simba wacho ari kuti iye ndirike first lady ndiwo wakavafonera haasi iye simba akavafonera ndiwo wakavafonera saka kana uri mutungamiri ukafonera munhu anotora nhau zvese zvaunotaura zviri on the record ngekuti uri mutongi anoita zvinhu zvinobata ruzhinji rwevanhu saka vanhu vanoda kuziva kuti mutongi uyu ari kutonga sei nyaya i dzakadai kudzibata sei chimwe chinhu chikuru chandida kutasimbisa panapa ndechekuti simba chikanza naHopo Chingono wamwe chetewo pane chinhu chikuru chawakafanana nechinhu chikuru chawakasiyana chawakasiyana ndechekuti waChingono anonzi investigative journalist anoruma achipuruzira waChikanza igangsta yekunew york uya anotakura inonzi switch blade anobaya haapuruzire ba asi chaanofarana ndechekuti wese wanorwira wari kudiwi rimwe chete rekubatsira vanhu vekuzimbabwe saka iye zvino handi vanhu vanoombera maoko kune both Chingono naChikanza ngekuti wari kurwira ruzhinji rwekuzimbabwe
avo vange vari vanodzidzisa kutapa nhau pauniversity of Indiana muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kupennsylvania nestudio 7 vachinyora patwitter pavo munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vanick mangwana vanoti zvinokatyamadza kuti vamwe vatori venhau vave kumanikidza vanhu kutaura navo vachiti zviri kuitwa naChikanza kushandisa internet kuchidzira vanhu kana kuti cyber bullying Rukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shaba vanoramba kuti Zimbabwe yainge ichichengeta Proteus Mphirinya uyo aidiwa nemhosva dzekutungamira kupondwa kwevanhu vanodarika zviuru mazana masere 800,000 muna 1994 kuRwanda vachichisi veUnited Nations vaitungamira kutsvakwa kake vanoti Mphirinya akafa muna 2006 akavigwa muHarare ambasada Shaba vanoti Zimbabwe yakashanda neUnited Nations kumufukunyura kuti zvoonekwe nenyanzvi kuti ndiye here izvo zvakazopa kuti azivikanwe kuti ndiye mukuzeya nyaya iyi tabata vaFrederick Shaba
pane statement ichabuda mupepa ramangwana ratiri kutsanangurwa kuti isu seZimbabwe tanga tisingazivo futi kuti Mphirinya wacho ari pati ari kupi nje statement iyo ndiyo ichatiguida I don't have a copy of it here but ndo statement yatikuisa iyo
asi imi seZimbabwe manga mushandawo here nevanga vachiongorora veUnited Nations apo
Tati chanda nao pikito wangu achuya. Duyana mzese wangu achida kubatiru wa. Taba sarangu tatishiwa itira. Ya pana chisa tatishiwa mzako wari.
Asi se urume ndipani zingu oe desha muru kuita kuti muongorore kuti zakafamba si kutangari mnika fengu wa yaka reba kudai.
Iye zini nukuti alavaa ni report. Report ya la shamba zavaka yaka sita nukwa kiriwe. Takuta rikai zini
Guru Kotari nonane zvokudzidzana nedzimwe nyika vaFred Kishava vange vari parunhare muHarare. Asi Gwedhari norira kodzero dzevanhu vaKenneth Masiye vanoti havatenderani nemashoko avashava ekuti hurumende yaisaziva kwaive naMupiranya.
Pane statement ichabuda mupepa ramangwana ratiri kutananguka kuti isu seZimbabwe tanga tisingaziwo futi kuti Mupiranya wacho ari pati ari kupi nje statement iyo ndiyo ichatigaidza. I don't have a cop of it here, but no statement yatikuisa iyo.
Asi imi seZimbabwe manga mushandawo here nevanga vachiongorora veUnited Nations apo?
Tatishanda nawo pikuti vanga vachiuya duyana zvese zvavanga vachida zvokubatsirwa. Tabasa ravo tatishuvaitira. Hapana chinhu chatatishuva nzako vari.
Asi sehurumende pane zvimwewo here zvamuri kuita kuti muongorore kuti zvakafamba sei kuti anga ari munyika kwenguva yakareba kudai?
Iye zvimwe nokuti ava vava neripot. Ripoti yavashambadza vakasvika nekwatiriwo. Takutarisa izvo kuti chakachii chaimboitika nenyaya yaMupiranya.
Gwetari norwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masiye vari parunhare neStudio 7. Mai Naspa Manyau ndivo vakakunda musarudzo dzakaitwa muHarare dzekutsvaga anotora chigaro mudare reSenate, chekutsvaga mudzimai anotora chigaro chakasiwa naSenator Rejoice Timire avo vakashaya nechirwere cheCovid-19 gore rapera. Godwin Mangoja anotipa nyaya inotevera.
Amai Manyau avo vamirira kutora mhiko vanoti vacharamba vachirwira kodzero dzevakaremara uye vanoti kukunda kwavo kwavaisa pachinzvimbo chiri nani chekuita izvi. Vakawana mavhoti makumi mashanu nemasere 58 uye akavatevera amai Ana Shiri vakawana mavhoti makumi mashanu nemanomwe 57. Amai Manyau vaudza Studio 7 kuti vanofara chose nekukunda kwavakaita.
Ndakanzwa fara nekusvika zvese pamwe chete nekuti constituency yangu vakaratidza kuva nevimbo neni, saka chinhu chakandifadza and chinhu chinondityisa futi kuti dai Mwari vandibatsira ndakwanisa kuita zvakatarisirwa neconstituency yangu.
Vaenderera mberi vachiti vave pachinhano chepamusoro chekuti varambe vachiita basa ravagara vachiita nguva dzose.
Apa ndane capacity, saka andione kuti pane zvakasiyana nekurwira kodzero pachena. Apa I'm now ndingati a mouthpiece of the constituents, saka ndinenge ndichishandawo neconstituents yangu. Constituency yangu ichinditumo zvairi kuda kuti zvisvike kuti tigove neupenyu hwakanaka.
Amai Manyau avo vakavamba sangano reArt Foundation Trust vanozikanwa nekurwira kodzero dzevakaremara uye vanotiwo vanofara chose kuti hurumende yave neurongwa hwekusimudzira vakaremara kana kuti National Disability Policy, uye vanoti vamirira mutemo unoita kuti waro uhu hutange kushanda kuti vakaremara vabatsirikane. Vanyasha Nauma Dzongwe avo vanove munyarikani wevakaremara kana kuti Ambassador for Disability kuAfrican Union vati vanotarisira kuti amai Manyau vachabatanidza vanhu vese vakaremara munyika, asi vakati vamiriri vevakaremara muSenate vashoma.
Tikatarisa kuti disability constituents ine 15% of the total population. Saka tikatarisa kuti isusu 15% yesemiriwo nevanhu vaviri. Vanhu vaviri vanopedza seka. Rachiona MP chaicho anokundikana kuti anga achimirira constituents yake chete, hakwanisi kuipedza. Ko kuzoti vanhu vaviri vangapedze here nyika yose?
Vanorwira kodzero dzevakaremara uyewo vakavhota musarudzo dzane zuro vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti itariro yavo kuti amai Manyau vachabatsira kugadzirisa matambudziko akawanda anosangana nevakaremara munyika.
Chekutanga kuti tinge tine transport yekutione vanhu vakaremara vanokwanisa kushandisa. Chechipiri kuti vanhu vanowana iyaya inonzi assisted medical treatment order vange vachikwanisa kuwana order iyoyo kusvika vawana mushonga kana kuti kusvika vatenga mushonga nezvimwewo zvine chekuita nemapresidenti wescholarship.
Mukuru anoona nezvevakaremara mubazi rekugara zvakanaka kwevanhu Dr. Christine Peter vaudza Studio 7 kuti National Disability Policy inopa gwara rekuti hurumende ichagadzirisa matambudziko evakaremara sei munyaya dzese dzingava dzezvifambiso, dzidzo nezvimwe.
Saka tiri kutadzisa kuti seneta vane gwara yatingatiya roadmap yekuti vakabata polisi vanenge vachiona mafungiro evanhu vakaremara, nokuti polisi iyoyi yakagadzirwa ichiteerera zvakare matambudziko evanhu vakaremara vakanga vachiparticipata vachivawo involved mukugadzirwa kwayo polisi vachitaura matambudziko avo ichibva yafremwa.
Zimbabwe Electoral Commission pamwe nevakapinda musarudzo idzi vanoti dzakafamba zvakanaka chose pasina mutauro sezvakaitika musarudzo dzemabi-elections dzakaitwa muna kurume. Vamwewo vakapinda musarudzo idzi ndiamai Manduna Stembeni vakawana mavhoti makumi mana nemasere, amai Alice Chimwaza vakawana mavhoti matanhatu, amai Ethel Monde vakawana mavhoti mashanu, amai Catherine Daniso vakawana mavhoti matimana, kozoti amai Vongai Mutokoti vakawana mavhoti mana chete. Bumbiro remutemo rinosungira kuti pave nevanhu vaviri, munhukadzi nemunhurume, vanomirira vakaremara musenate. Asi vakaremara vanodawo kumiririrwa muNational Assembly uye kuti vamiriri vavo musenate vawedzerwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday, kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company inoti yakwidza mutengo wesimba remagetsi nechinangwa chekuti vanhu varambe vachiwana simba remagetsi. Kambani iyi inonzi ine zvikwereti zvikuru uye zvakawanda. MuNewsday makare zvirongwa zvekugadzirisa nyaya yezveupfumi zvakaziviswa naVaemarson Munangagwa zvondirapera pamwe chete nemugurukota rezvemari vamuturi Ncube zvinonzi zvava kukonzera kushayikwa kwezvinhu zvizhinji zvinogadzirwa munyika. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Taura mairano nezvezanu PF kuti iye zvinezvi yazosvika pakuremerwa, yasvika pakuomerwa. Zvafanana nababa ari pamusha kana watadza kupa mhuri chikafu, musha iwo haumbomira zvakanaka. Ndozvaita zanu PF iye zvino. Takuona iye zvino wakusvika pasaizi yekuti wakarikuruta masoja osvika pakubvunza mibvunzo yekuti munoona sei nachamisa. Vane hondo yekurwisana nachamisa iye zvino. Paimboti vagadzirise zvinhu zviri munyika, vari kuita basa rekudzinganisana nachamisa. Ngavasiye mukomana wechidiki uyo ambopinda avaratidze, nekuti kumhanyisana kwavari kuita naeka vari kutotadza kugadzirisa zvinhu zvemuZimbabwe zviri pagraund. Iye zvino maticha haana mari, asi tiri kuona vari kuenda vachinorasa zvavo mari uko vachipa machifi. Chokwadi, munhu akaenda kukoreji akapedza makore vari kutadza kana kubhadharira zvevanoyo vadzidzisi vari kutadza, asi vosvika pakupa machifi mari yekuti vashandise zvavo.
Ine mubvunzo kune hurumende iri kutonga, hurumende yedu yezanu PF, kuti iye zvinoizvi vari kuti vari kuda kupa madzishi motikari, vari kuda kupa madzishi mari dzemaairtime. Zvavari kuita kumapurisa, vakuru vamapurisa vari kupiwa maairtime kuitira kuti vakuru vamapurisa vatume vamapurisa vachiti endai munorova. Ndozvava kuita kumadzishe. Toda kutora vada kupa madzishe kuitira kuti madzishe agowana kusunda vanhu. chiruma dzisha akasunda vanhu vana havachadi because pandinopinda ndichinovhota ndinashe ndinopinda ndindoga ndovhota ndindoga pandinoda chero vakaita sei ZANU-PF cherekaita sei ZANU-PF apachina apachina chaida chiripo ndechongoti madzisha achangotora mota idzodzo ongodzishandisa sezvavakaitawo kwamutariko vakanotora muhuku nechichi vachipa vanhu vanhu vakangotora akatora mabhasikoro akaendesa kubhinga vanhu vakatora sa vakavhotera chii tipusi vanhu havachadi
pastudio 7 pastudio 7 apo makadiko vashamarari vese vestudio 7 ndakotora pamusoro pemurume uyo wakaroora umweni murume vanhu ava vaitoziyana vanhu ava vaitoziyana zviye zvinorwadza kuti vabereki vapemberere veiti taona muroora muroora watoita apa asi muroora kwaye murume umweni zvinorwadza ndichipesiramwe ndichiti haiwa mukomana ngaapinde mukomana ngaapinde ndini zvangu zhingwingwe kumusha ndobva kuchipinge kwamariya uno ndosouth africa eastern cape
aiwa ndabatikana ndabatikana vanhu vamwari nenyaya yakaitika kuhonde valley muzimbabwe mune vasikana vakanaka zvokuti dhu ndatenderera zimbabwe ndichitsvaga vasikana vakanaka variko vakawanda zvokuti dhu asi ndopo unowana umwe murume achida kufemera mugodzi noumwe murume vakomana aiwa mwari devapindira ndapota ndapota ende ndarwadziwa vana vemuzimbabwe vakanaka zvokuti dhu iwo ubva wada umwe murume zvandiremera zvandiremera
pastudio 7 apo pastudio 7 apo makadii makadiko ndini star member vakomana ngatipepukei vakomana nyika iri kuenda kumawere takatarisa
ya inini ndini kruga ndiri kuno kueastern cape ndinoti vamunangarwa zvavakonawa kutonga ngavasiyirewo umwe amboitawo nenzira yaanogona nayo paine kurambira nepachigaro uchiona kuti uri kuonawo kutonga nyika iye ise yefemili yai yekuti kwanzi ndeyangu hazvizvi zvefemili seuchifi kana usabruku wanonzi kwanzi handiho mudzinza rekwedu aiwa kana munhu akonewa ngapewo umwe umwe wambozamavo because ipapa pachoso kuti vanhu vasiye vachirova vanhu vachidani vachidani vanenge vari kuona vanhu kuti aiwa hapana zvatiri kugarira kuzano toita tinde kutriplec
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors ZUTCO rinoti riri kushanda nemamwe masangano mukuona kuti nyaya yekutakurwa kwevanhu kunofamba zvakanaka zvichitevera mashoko ehurumende ekubvumidza mamwe makambani kuti atakure vanhu kunze kwekambani yeZUTCO mutungamiri wesangano reZUTCO vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinorumidza zvikuru mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nedanho ravakatora rekubvumidza mamwe makambani nevamwe vatakuri kuti vatakure vanhu kunze kwekambani yeZUTCO vachiti sangano ravo riri kushanda kuona kuti izvi zvinobudirira nokuti vanhu vange vachinetseka zvikuru
tinoda kutenda mutungamiri wenyika nekuvhura kwavakaita public transport yanga iri mumaoko meZUTCO nguva yese mushure mekunge kwaiswa mutemo unoti SI 83 of 2020 wakanga usingabvumire kana ani zvake kuti ashande mupublic transport asiri muZUTCO saka maoperators anga asingabvumirwe saka kuvhurwa kwazvaitwa kunoreva kuti mabasa aakuwanikwa tanga tiine dambudziko musekta medu rekuti kumatrucks ndokwanga kwasara kuine basa kupublic transport kwanga kwafa. Nekuti kumakombi kwanga kuchitora vashandi vakawanda zvikuru. Saka tinoda kutenda mutungamiri wenyika nechinhu chakadai tiri kuti chisakanganiswe nevamwe vane mainterest avo chibude zvakanaka. Tinotarisira kuti local government inogadzira maregulations ichitarisawo kunetsa kuri kuita transport. Vana vanga vakuita zvemadrugs, vana vanga vakuita zvakasiyana siyana. Saka tinoda kutenda zvikuru nedanho rakatorwa irori rinoreva kuti vana Ministry of Transport vakuwana mari dzemapermits dzemaoperators license, vana VID vakutanga kushanda kwakuitwa mafitness dzemotokari, uyewo kumadoctors mamedical examinations akutanga kuitwa. Tikatarisa kukanzuru marank disk zvakutangawo kuitwa. Saka economy yakutanga kuvhurika. Kune vanga vachigadzira maseats, vanga vachitengesa maspace, juti, vana zinara. Nekuti makombe akawandisa anosvika kumaandarika kuma 30,000 kana anyatsotanga kufamba ese. Saka toda kutenda hurumende zvikuru kunyanya kune mutungamiri wenyika.
Vamaguraminga, mutsauko wamakatarisira ndeupi uye mutsauko wamuri kuona ndeupi?
Tikatarisa pakutakurwa kwaiitwa vanhu mashure kwese uku, vanhu vakanga vachitambudzika zvikurusa. Vanhu vaichema nekukwidzwa kwemafezi. Kukangonzi kwanaya kana kukanzi kwaita shortage transport kana kukanzi kwanetsa diesel, vanhu vakanga vachitambudzika zvikurusa. Izvi zvaikonzerwa nekuti kwakanga kusina maassociations. Tinotarisira kuti kanzuru yedu nelocal government even the Ministry of Transport vakabvuma kushanda nemaassociations kukaiswa mutemo. Zvinhu zvese izvi kunenge kukusisina.
Imimi sesangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors, chii chamuchaita mukubetsera kuti zvinhu zvifambe zvakanaka?
Isu takatogadzirira kare, isu seZUDAC takatobatana nemaassociations kuti tione kuti tagadzirisa zvanga zvichiitika kumashure. Kwanga kuchiitika tsaona dzekuti vamwe vaidhiraivha vasina malicense, vanhu vaitukwa zvizhinji zvaiti vasabhegi chero vanga asina kwokunoripota. Saka tiri kutarisira kuti masystems ataisa iwaya taane macode of conducts emadrivers, kwaane macode of conducts emaoperators kuti zvinhu zvimire mune zvakanaka. Saka nyaya dzekuti maovercharge akunenge kusisina, nyaya dzekutukwa nekuharaswa kumadzimai marenki kunenge kusisina, nekuti tinenge taane mamonitors, tinenge tapa vanhu mabibs avanopfeka vachimonita. Munhu anenge hangomire muringi asina chaari kuita. Munhu anofanira kugadzizikanwa nezeta rapii necouncil, uye anofanira kugadzizikanwa nevanhu kuti ari kuitei. Saka zvinhu zvese zvaitika kumashure kunenge kusisina. Vanenge vakuda havo kuenda kumushikashika vanenge vakushaicha vanoendera, nekuti murengi munenge makarongeka muine motokari dzine mapepa, muine madrivers ane mapepa, uyewo zvakare munenge muine hunhu hwakanaka. Mota dzedu dzinenge dzine mapassenger insurance, mota dzedu dzinenge dzine mapepa anodiwa. Saka kudzingirirana kuya kwakombeka kuchiitwa nemapurisa nemakumbi kunenge kusiku. Saka zvizhinji tarisirai kuti maassociation zvinenge zvapera, nekuti anenge akanganisa maassociation anodzingwa, anenge akanganisa maassociation nemadrivers anodzingwa, nekuti association inokwanisa kudzingwa nekuda kwokuita kwemamembers ayo.
Avo vange vari mutungamiri weZUTCO vaFred Maguraminga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Pera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoshora mutori wenhau weZimai Simba Chikanza ichimupomera mhosva yekuchidzira mudzimai womutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa. Zimbabwe inoramba kuti yaichengeta Protais Mpiranye aidiwa kuRwanda nemhosva yekuponda vanhu. Amai Naspa Manyau vakasarudzwa kumirira vakaremara mudare reSenate. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. ivai nesuzu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.